vachitaura mushure mekutoreswa mhiko kwavamunangagwa vara maposta vanoti kukundwa kwavachamisa hakufanire kudzora kubudirira kwenyika mumashure vara maposta vanoti musarudzo dzose dzinoitwa pane vanokunda vamwe vachikundwa asi izvi hazvirevi kuti ndipo panenge paperera sarungano kune avo vanenge vakundwa musarudzo vachitaura kekutanga nemugovera vachamisa vakati ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika kunyange hazvo dare reconstitutional court rakati vamunangagwa ndivo vakakunda nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vagideon chitanga vanoti mashoko avaramaposa anoratidza kuti nyika dzakatenderedza zimbabwe dzakazvipira kushanda pamwe nehurumende yavamunangagwa
Ramaphosa kuti vachamisa vabvume mari South American kunoratidza kuti nyika dzakagarisana nezimbabwe nevatungamiri vadzo vari kuda kuti nyaya yezimbabwe kusawirirana pakuitwa kwemaelections ipere vari kutarisira zimbabwe ine runyararo vanoda zimbabwe yavanogona kushanda nayo nekushanda nevatungamiri vayo vasina kupikisana
vachitanga vanoti havaoni vachamisa vachisvika kure nenyaya yavari kuda kuramba vachisimudzira uyewo havaoni mhuri yezimbabwe ichiramba ichiratidzira kusafara kwayo nezvakabuda musarudzo iyi
kutedzwa kwakaitwa nyaya yekukoti ndiwo maperere ayo handioni vachamisa vachinyanyoenda mberi nekukwikwidza zvakabuda musarudzo nokuti nzira yavakatora yekutenda kumutemo yanga yakanaka hayo asi kana yangosvika constitutional court hakusisina kwokuenda handioni zvevanhu vezimbabwe vaine nyota yekuenda mumastreets vachidemonstrata ndofunga kuti chavari kutarisa chavanoda iko zvino kuikonomi yenyika isimukire vagone kuwana mabasa vagone kusimudzira upenyu hwavo ndoona senge kuti nenyika dzakatenderedza zimbabwe ndo zvadziri kutarisirawo uye ndo zvadziri kuda kuti nyika igone kufambira mberi
asi zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara musouth africa kusanganisira vemapato anopikisa havazi kutenderana nemashoko avaramaposa vazhinji vavo vanoti ichokwadi kuti vachamisa ndo vakakunda musarudzo iyi vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mumdc alliance mudunhu rejohannesburg vasimba rashmj vanoti zvagara zvichizivikanwa kuti varamaposa mutsigiri mukuru wezanu pf
maposa iri harinyaya kutishamisa zvikuru here isusu semdc rimuno muchohannesburg because tinoziziva kuti semaneighboring countries here even african union yaneta nenyaya yezimbabwe saka ivo vangoda kuti nyaya yezimbabwe ingopfuura iendera muzvikore muzimbabwe vandoziva kuti ilegitimacy yegovernment ivo vanoda kuti zvingopfuura but legitimacy inobva kuvanhuka inobva kufeefe election zvino ndozvisiri kuitika muzimbabwe ivo vana maposa pavaripo pavakarwira kusununguku resouth africa vanozviziva kuti makotsi nguva yapafeti aishandisa kutsvanyira vanhu vatema but ivo vaizvitambira vaitarisirwa nguva iyoyo kuti varemekedze majajimendi emakotsi but vaisazvitambira nokuti vaona kuti makotsi ava ari kushandiswa kutsvanyira vanhu vatema ndozvimwe chete nesu purezidendi vedu vachamisa vakati tinoremekedza majaji edu nezvakaita bhazi ngatitambire jajimendi yavakaita nokuti bias iri kurerekera kusaid kwezanu p f ivo vaa maposa ezesouth african press vanozviziva kuti zanu p f aine munhu vakaita judicial of inquiry yemaelections emuzimbabwe 2002 akabuda pachena kuti zanu p f aine maelections emuzimbabwe vanozviziva naivo vari ngodawo kuti zviite zvipfuure pla zvakare tinoese ivo semukuru wenc ac yakabuda pachena kuti yakarerekera maliberation movement kuti vanosapotana vachausa liberation movement hazvitishamise kakara maposa sapresident venc achibuda achiti vachamisa ngavatambira hazvitishamise nokuti tinoziva ivo ruteverwa vakarerekera asi hazvo isusu president vedu vakabuda pachena vakati tinorespekta ihere majaji kati hatiitambira haitombori mhosva nokuti zanu takatarisa pari zvino havasi kuratidza kuti vanhu vanelegitimesi vanhu vanodiwa nevanhu kuzvino vari kusunga vatungamiriri vepati vedu ini nditori mumwe wavasunga ini nditori munhu handiri best ikoko kuzouth africa pandi muno muzimba munhu handisikwasaro ikoko nokuti ndinofanira kumbura atenda makotsi yeu ndaangosungwa ngopwa mhosva nokuti saka izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti tisatambire sezvakaita ziri kuda kumakotsi yo nokuti makotsi ari kushandiswa kutsvanyira vanhu nehurumende kushandiswa kutsvanyira vanhu
mutungamiri weprogressive peoples party vatimothy chiguvare vanoti varamaposa havana kodzero yekuwirirana neutongi hunotsigira vanhu vanotyora kodzero dzavanhu
hazvina kukodzera kuti vara Maposa vakumbire mutungamiriri webato reMDC Alliance kuti atambire mutongo wedare agobvumirana nawo. Isu tichiti hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika yeZimbabwe. Vamunangagwa vane mhosva dzavainadzo semutungamiriri wemauto eZimbabwe maererano nekupfurwa kwakaitwa vana vatanhatu vakapfurwa kana kuti vanhu vatanhatu vakapfurwa musi waiannounswa maelections muHarare. Mhosva iyi inoda kufanira kutongwa. Kana yatongwa vamunangagwa vaonekwa vasina mhosva, ndopa tichazotaura kuti tione kuti mutongo wakapiwa nedare resupreme court ndiwo here kana kuti kwete. Nekuti dare iri rinyaya yeava vanhu vakapfurwa vanokwana vatanhatu harisati rajekeswa. Isu tiri kuda kuti dare iri rijekeswe chokutanga, ndochatiri kukumbira. Kana izvo zvaita, isu tozoti tozotaurirana. Vamunangagwa vakodzere kuti vaite mutungamiriri wenyika vasina kukiriwa nedare nhau yave yekupfurwa kwevanhu vanokwana vatanhatu isina kutongwa.
Machechi emuZimbabwe ari kukurudzira kuti vamunangagwa vatambanudze zvechokwadi ruoko rwavo vachikoka zviri pachena vachamisa kuti vashande vose, nekuti vaviri ava vane rutsigiro rwakaenzana pachitariswa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.